manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters body iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelections.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota patsva. Vagari vemuHarare vochema chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa.
Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai vari wazano here nababa vamufundisi kurovana. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa.
Nasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi. Ii ndiyo mimi emusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandise
ko chichaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndirawo uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotaurai madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndauda kunyoresa kuti amuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll
asi vanokwanisa kuvhota here
kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll yeelection iyoyo asi vanhu vanoramba vachinyoreswa zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo
saka musi wa15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
kupedzisira hausi musi wekupedzisira musi wa15 musi wa15 uri kungoreva kuti ndopatichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll mazita esati tiri kutora iko zvino kusvika musi wa15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange takuti kuZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration
tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi munganyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelections So uya anenge achida kuzovota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva. Hazvinei kuti wakatanga kuvota 1980 kana kuti wakapinda muvota zuro 1985. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo, vatipe mafingerprints avo, tivaise muNew Voters Roll. Voters Roll yatiri kuumba itsva ndo Voters Roll richangoshanda chete iroro. Saka vanhu vese ngavauye patsva.
Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema-chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano, asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri vecombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti yeHarare. Apo zvinhu zvakaomera munhu wese, zvinhu zviri kunetsa vanhu avarusha kuti vorarama sei. Guta resiti yeHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo. Kana ndichiti zviri pamutemo, ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yeZimbabwe. Veguta resiti yeHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana. Munhu ngaatipe mari yatikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai. Pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa, but vari kuwanikwawo futi vachivharirwa mvura. Zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana, vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzidzi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, pane vakavharirwa mvura kudhara. Vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo, but kupera kwemwedzi yoga vari kusungirwawo kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva ivheni kunzvimbo dzakaita sematafara Mabvuku. Zvinhu zvava zvagara zvichiitika, kutori namvura inouya ikoko, but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari. Mari yekuti kai kana mvura yadzouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari. Saka zvinhu zviri kugumbura vagari. Zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera zviti yeHarare nevatungamiriri vedu zvakare vekuziti yeHarare ikoko, nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagariro edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyeokeshi. Yeokeshi vaya vakavadzekwa futi vari kudzekwa futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu, zvekuti ndinodavira kuti nezviki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuinda kwatichaita kumakotsi tichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwoitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya. Ndo zvaakutoratidza iye zvino pachinguva chatiri pano, ndo kuipa kwazvo. Zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze, iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze, kuti US dollar irambe ichiuya munyika. Ndo kuti zvitomira, kana kuti totowana yakati kuti sezvahambe zvichirongwa nagavhena kuti muuye 600 million iuye muno muZimbabwe, vachiunza 600 million. Saka hiyo 600 million ikauya zvinoboita kuti muve nestability. Patinoda kuti ive ichisupportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kuunza mari yakati wandei?
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi. Zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvotifanira kuzvikurudzirwa izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti tigounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Ete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachidaidzwa vachiuya. Izvozvo ndo imwe nzira futi inogona kuunza kare dziriya munyika. Zvingadai zvichitibatsira. Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kuita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Fanika sekuAmerica kunongouya vanhu 50,000 eiye tikangopanzirayo ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge uchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo, tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndo vari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari, usangova navanhu vasiri shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunze wekupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai, pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirandi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingavoni kutambura kwavakuita vanhu, nokuti zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete $84 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubreeda machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndio ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubreeda huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chii, aine monopoly yekubreeda machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo, madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mudzimai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo, neni wacho ndirimo zvakare. Saka because of my also involvement in the project zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti sokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatsofamba namazvo. And we are going through processing abattoir iri registered Nemutare Provincial Veterinary Department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvudzi wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine maketi yedu iri readily available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite happy about that because marketi muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinetsa. Saka for this project I'm constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti marketi tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mzvari Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vetema sora seizara nhasi.
Nhasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipeiwo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Chipiri maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kuvhunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekurakidza kwavanogara yatoti proof of residence nechirungu fomu BR9 rainzi rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokuvhunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare masikati apa takasvika paka paina vanonzia maisali nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro patakabuda takataura nevemasivic organizations vakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana tafotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kudzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oaths anodzidzisa proof of residence kunenge kusina magweta ndo anotozopesera kubuda akamirira kunyoresa kuvhota vakukomishina mavr9 fomu aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zek registration office panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yorakidza kwavanogara iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume murume akakwanisa kunyoresa kuvhota mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota zvichinzizvoni pepa rekuratidza kwaunogara harisini zita rako ndoba matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzwa zvitupa paya vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya endai makatakura mamarriage certificate enyu zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence mumwe zvakare kana zvese zvisipo kwozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota
zvii zvinodiwa nemudzi maiwo zvake kuti aende kunonyoresa uye zvezvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu
zvakakosha ndechekuti mudzimai agara aine chitupa chake chichioneka tisina kumari kabavara kana zvakare asina izvozvo zvandakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndini Linda Masarira ndinogara mudunhu rekwamasarira wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare nekuti ndakanzoti kwagutu kuna vamwe amai vakadzorerwa asinzi havana proof of residence pamwe nekuti ango asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunorejista kuvhota kunonyoresa kuvhota unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari zvinoitwa pachena ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu regutu kumasvingo. Nhasi tati timbonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matana Abel Mauchi chaisefu mudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 pachitando hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira musama wamatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende weprimary school musama vachipara mudunhu rokwamakore kuguti south. Ndakazovamboka rwizi mutiripi ndoenda paritiri secondary school kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaawa manache ndauzendera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa kutarisirwa pasi asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi dzimwe dzose dzinoratidza kubemba kutsutsumwa kubudisa kutsoropodza pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa mumaererano nezvandakaona panyika.
Vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza form 1 kwemaawa mana chete njere dzese dzakabva kupidza.
Ndingakoti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbania muchimiri rakarakanyogwa detembo rinonzi rungero rwatichaoneka nipepa rakanga rakanyogwa nemitembero IM zvarevashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvekunyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndinotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvo zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa 0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nayo vateereri, ndingangoti mhirizhonga. Kwete, musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka. Zviro ndizviro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi vane apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vaaruka zvinofadza kuti imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai veru wadzani here nababa amufundisi rovana? Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga mune direko tarishambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga musashungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudzara bwa dzinowa. Mhirizhonga muguru, rudo modzara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo dzose kufashireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamurege. Taura zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe kuti maronda achimudye huru vaisere ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu muchiti harugoni kugweza rukadzi urwo runondishemesa. Kutanga kwemhirizhonga umba muyatouyamo mumabhawa imomo vanosigaroro vana vakomana vachirwira mapato asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga vakateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Kana wakatongo zvarwa nesiri rako iroro chitongo famba nesiri rako. Kunyangwa unyipaisa mandiri yako iyayo chitongo paisa nesiri rako. Nekuti takangodaro. Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni. Pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu. Takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyorisa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Chris Gande munaudze isindebele.